Mapurisa anodzivirira mhirizhonga vashandisa hutsi hunokachidza kuti vadzinge vanhu vange vachiimba vari panze pehigh court. Vakamirira kunzwa kuti dare iri rinoti kudii panyaya yange yakudzwa zvechimbichimbi pamusoro pekugadzwa kwamambo uyu. Mutauriri weroyal crown trust vaefi Mnube vaudza Studio 7 kuti mutongi wedare vamartin Makonese vati kugadzwa kwavakumalo hakufanirwe kuenderera mberi sezvo kuve namambo wemandevele kuri kunze kwemitemo yenyika. Vati havasati vaziva kuti vachakwira kudare resupreme court here kana kuti kwete kuti vapikise zvatuhwa nedare rehigh court. Nemusi wechitatu gurukota rezvematunhu vajuly Moyo vakazivisa kuti kugadzwa kwamambo uku kwaisafanirwa kuenderera mberi. Panguva dzekuma10 mangwanani makurukota ehurumende anosanganisira vamoyo negurukota rezvemukati menyika vaobert mupofu mukuru wemadzishe ishe fortune charumbira nemamwe madzishe mumatunhu ematevereland vange vambosangana kuti vazive nezvenyaya iyi. Vamoyo vati musangano uyu wange uri wekuda kutsanangurira madzishe nezvedanho rehurumende asi vati hauna kuzoenderera mberi nekuda kwekuti nyaya iyi yange yakwidzwa kudare.
Mubiro redu romutemo weconstitution unoti muno munogadzwa chief headman navillage heads ndozvatachida kuti tiexplain asi kana pachida kuti pave namambo mutsva chief mutsva unovuyisiwa kuprovincial assembly of chiefs vogara dare machief anogara dare iroro apedza voendesa kunational assembly of chiefs ndo vanogara dare futi iroro kana vavona kuti pane kodzero vanovuyiswa kuna minista minista aoendesa kuna president mambo ogadzwa ndokufambisa kwavo. Vandingazorega kupinda mumusangano nemhaka yekuti nyaya iyi yava kumatare.
Vamutandazo Ndlovu vati havazi kufara nekupindira kwehurumende munyaya yeumambo hwemandevele.
Ya ndikati these guys vanota kuti mambo wavo anointe then kuti mambo wetu anoinde it doesn't need Mangako, it doesn't need Obed Mbovu, it doesn't need Riot. This is for the Ndebele people, for the culture of Ndebele. Finish. I don't think kuti Shona tribe can be higher than Ndebele tribe so that they can control amaNdebele nxa befuna ukwenza into yabo.
Pane makakatano agara aripo panyaya yeumambo hwemandevele. Gore rakapera varussell chimakumalo vakazviti ndivo mambo mzilikazi the second. Masvondo maviri apfuura vapeter zwide kumalo vakazvigadzawo samambo nyamande lobengula resoka ukuwo mangwana vavulelani kumalo vange vachida kugadzwa samambo zvekare. Ndakamirira Studio 7 mulawayo ndini taurashaa.